Hongu mukoma Jonga isu veMDC taenda kumatare edzimhosva nechikonzero chekuti veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC havana kuita basa ravo nemazvo uye havana kuita zviri pamutemo zvinofambirana nebumbiro remutemo wenyika yedu yeZimbabwe. Zvimwe zvezvikonzero zvataendera ikoko mubasa rakaitwa neZEC ndezvekuti havana kutara miganhu zvakanaka. Imwe miganhu iri kuoneka ichisiya vanhu vasiri munzvimbo dziri kuverengwa kunzi dzichazovhoterwa. Zvimwe zvezvikonzero ndezvekuti havana kudoma mapolling stations kana kuti nzvimbo dzichazoenda dzichinovhoterwa nevanhu. Chimwe zvechikonzero ndechekuti miganhu yenzvimbo dzichavhoterwa kana kuti maward kana kuti maconstituency haabvumirwe pamutemo kuti apfekane. Saka tiri kuona kuti mutsvakurudzo dzedu dzatakaita mawards ari kupfekana, maconstituency ari kupfekana. Zvimwe zvezvinhu zvataisa kudare repamusoro kuti riongorore basa iroro rakaitwa neZEC. Kana takatarisa Section 161 inotaura kuti hakuna constituency kana ward inofanira kupfuura imwe ne 20%. Ndo zvimwe zvezvikonzero kana kuti humboo hwatiri kutaura huripo huri kunzi hugone kugadziriswa kuburikidza nechichemo chatakanda kumatare edzimhosva epamusoro.
Sei bato renyu rakatora nguva kuti ringe richikwira kumatare edzimhosva richiona kuti kuziviswa kwegwaro rekutarwa kwematunhu kwatove nenguva kwaitwa?
Hongu tingaita setakatora nguva mushure mekunge the final delimitation report yabuditswa nechikonzero chekuti basa iri harisi basa riri nyore mukoma Jonga. Ibasa rinoda kutora kunzvera kwakanyanya, tisangotarisa chete zvipepa zvakanyorwa nekuda kwokuti zvine kamwe kauchenjeri kazviinazvo. Saka isusu takatora nguva yedu kuti tinyatsonzvera tichitsvaka kuti nhau iyi yakafambiswa sei. Ndosaka makaona vamwe vakamhanyira pamberi hazvina kuipa, vakataurawo zvavakaona. Asi isu takatora nguva yedu sebato reMDC kuti tinyatsoongorora tichiita tsvakurudzo yedu kuitira kuti kana taakutaura nhau dzedu tinotaura tichiziva kuti takamira paidi, tinotaura tichiziva kuti hatitsukunyuke nekuti tinenge tawana chokwadi chese chizere. Ndosaka makaona takatora nguva takanyarara zvedu.
Munoona here matare achinzwa nyaya yenyu zvichizokwanisa kushandura zviripo pari zvino sarudzo dzisati dzaitwa?
Umboo huripo hwekukanganiswa kwakaitwa neveZimbabwe Electoral Commission hwakawandisa, ndo chekutanga. Chechipiri ikodzero yevana vemuZimbabwe kusanganisira vateveri veMDC kuti vaendese nhuna dzavo pamberi pematare edzimhosva. Hakuna kunonzi zvanonokwa kana kunzi zvakasikwa, ikodzero. Ende tine tarisiro yekuti kubudikidza neumbowo huripo hwebasa rakakanganiswa neZEC, iye mukatarisa iko zvino yacho yamuri kuti final delimitation report ine inonzi annexure B neannexure C. Annexure B inofanira kunge iine macoordinates, annexure C inofanira kunge iine mamepu anobatsira mapato anoita nezvematongerwo enyika kuti azoudze vateveri vavo kuti patichazonga tichinovhota paya, endai munozonovhotera muri panzvimbo dzinoti nedzakati nedzakati. Zvinhu zvese izvozvo hazvimo mufinal delimitation report. Pakatotyorwa mutemo ipapo zvakaitirwei kudaro. Saka isu ndo zvimwe zvechimo zvatiri kuendesa kumatare epamusoro